Shamwari yemwanasikana takabatana neCanadian Embassy tine mutambo watini nawo kumoto Republic takatarisana nemhemberero ze 16 days of activism against gender-based violence. Patiri kuti isusu tiri kuunganidza varume vari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kubva kune varume vemunharaunda kuenda kune varume vedzisvondo, varume vanoita nezvemutambo uye varume vanopa ndivo abudikidzo netsanangudzo dzezvatinotarisira mukurarama kwemadzimai nevanasikana. Gore rino tanga tikatarisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevasikana dzakanyanya. Patiri kuona vana vadiki vakutakudzwa mutoro wekuita ana amai, pavari kutakidzwa mutoro yekufirwa nevana, kutakidzwa mutoro yeurwere hwepanyama uye hwemupfungwa. Patiri kuramba tichichema nevagadziri vemutemo chitaura kuti isusu, aiwa, tinoda kuti vapari vedzimhosva vavharirwe mavasingazokwanisa kubuda mutsurongo.
Tinoona kuti muri kuti imi muchange muri kubatana nevanhurume. Sei mafunga kuti muwanikwe muchibatana nevanhurume pakuedza kurwisa dambudziko iri?
Pari zvino tiri kunyanyotarisana nevarume, vatiri kuti kazhinji tinovatarisa sekunge ndidzo nhubu, asi tiri kuti vakanga vauya vachinja mafungiro maitiro avo vanokwanisa kuti vatibatsire kuti tideredze uwandu hwevanasikana nemadzimai ari kumbunyikidzwa. Tichange tichibatirana pamwe chetepo zvakare neveministry of women affairs, tiri kubatirana zvakare nanapadare, tiri kubatirana na Fathers Against Abuse uye nananayo kuti tiri kuti pamwe chete, it's time for action, all lives matter. Uyai tiise musoro pamwe chete kuti tigadzirise kuchengetedzwa kwemadzimai nevasikana, kwete munguva ino chete yatiri kuita mhemberero, asi gore rose zvaro mumwe nemumwe ane basa rekuita.